Kasoredi wa MCA iliku tenda pa kuzumba kataka tanga my elections na 2018 tanga kataka tanga to gazi kana sabato rene taya se kuti ya nondi mchurungu masocha kini mako misi kese kese nitaata tashika pakadari taka tiki gazi la parodo ya 2023 kiluku waka mtangano wedu wa MCA taka hizi zizirungu famba nizimbo za kawanda tiki gazi la makomiti pa wadu pega pega.
Saka murugu imbisa here kuti muna 2023 mucha kwanisa kuti muenewa miri miri mumatunu ose enyika
ndo mvundu wakanaka ndiza kukuvimbisa ni vanhu vese veZimbabwe kuti muna 2023 MCA inenge iine vamiriri vehurumende vemuparliament kumatunhu ese inenge iine vamiriri vachamirira maprovincial councils kwese ichazinenge iine vamiriri vemacouncillors kwese ndo chinangwa chatiinacho inezenge iine presidential candidates ipapo takatopa presidential candidates pakatopedzwa takaita musangano wekuti ini ndichange ndiri presidential candidate wemca and then kune mamps kunzvimbo dzakawanda dzatova nemacandidates
tichitarisa pakuti vamadhuku ndo vanenge vachimirira bato musarudzo dzemutungamiri wenyika vamwe vari kuti kosei bato renyu siri kuita macongress atiri kuona achiitwa nevamwe aya vamadhuku
tinenge tiine congress muna December gorine yemca inenge ichiita zvese izvozvo parikuitwa manominations vemaprovincians zvakawanda saka izvekuti tiri presidential candidate zvinobva pakuti ndo zvakatotarwa nemisangano yakaitwa asi patikuenda pacongress tinokwanisa kuchinjwa kana congress yemca ikazvichira zvandiri kutaurira izvozvo ndo zviripo sekumira kwatakaita asi zvese zvatiri kutaura sebato zvinokwanisa kuchinjwa kana vanhu vaungana hapana chatinga takanyorwa padombo kwese kwese even muchaziva kuti muna 2017 vamugabe vanga vatoriwo presidential candidate wedzanopei for 2018 asi pane zvakazochinja zvikakwanisika kuti havana kuzokwanisa kuramba vari candidate.
Tichitarisa idzo sarudzo idzi vamwe vanoti havapinde kana pasina kuvandudzwa zvinhu munyaya dzemitemo ine chekuita nesarudzo makamira papi ipapo?
Ngandikugadzirise mubvunzo wako, hakuna munhu ari kuti haapinde musarudzo pasina kugadzirwa mutemo. I think mubvunzo wauri kutaura iwo mubvunzo wawanga ujaira kubvunza zvako kubva pakatanga even studio 7. Hakuna munhu akamborega kupinda musarudzo nekuti hakuna chinhu zvakagadzirwa, saka hapana nije takamira pasi. Hakuna political party muno muzimbabwe yati yati handisi kupinda musarudzo.
Tichitarisa idzo nyaya dzesarudzo takataura svondo rapera navakomiti vachiti zviri nani kuti sarudzo dzimbosendekwe paruti poitwa nhaurirano, munoti kudii nedanho iroro?
Hatiwirirani navo panyaya iyo kana vachitaura zvakati. Hakuna chinonzi nhaurirano dzinoitwa dzichimisa sarudzo nekuti sarudzo ichi chakatongwa pamutemo. Hakuna munhu ane raiti yekunge ari president kana kuti member of parliament kunze kwezvaanenge asarudzwa nevanhu. Tikasarudzwa vanhu vatakasarudzwa vakapuwa 5 years yekunge vari mugovernment or vari muparliament. Saka nekudaro tabva ipapo apo hakuna umwe munhu anenge aine kodzero yekuti ataure aite zvinhu kudaro. Hakuna nyika yakatombozviita zvavari kutaura izvo zvekuti munomira moti hakuna election tiri kuita inenge itori cool yakadaro iyo. Saka sarudzo dzinotoitwa muna 2023 5 years dzinenge dzapera hakuna munhu anenge achine kodzero yekunge achiti ndiri mutungamiri wezimbabwe kubva kuna vamunangagwa kusvika kune munhu anenge ari pasi pasi kuti panga kuita imwe sarudzo.